kutambidza nakutongi tinoona kuri kuramba kuchienderera mberi. VaBiden vari kuramba vachiita maappointments avo ari critical. So tinoona kuti vari kuramba vachigadzirira kuva vachizenge vaine masimba.
Pane chimwe chamboti chaitika here chinoita sokuti vanhu vasanyatsofara mune zvinangwa zvavaBiden kana kuti musarudzo dzavari kuita pavanhu vavanoda kuti vazoita makurukota avo?
Hapana chatati taona chakanyanya kudzama, asi kungoti munongozivawo mumapato munenge muine within a party mune mapiece nemapiece nemapiece. Saka vamwe nevamwe vanenge vachipusha ivo kuti dai wavo apinda pachinzvimbo. Asi pari zvino hatisati tanyanyonzwa ruzha rwakanyanya kukura runokugunyuna pavanhu vanenge vachisarudzwa navaBiden. Asi pari zvino sarudzo dzavo dzinenge dzakanaka.
VaTrump vava kumboratidzawo here kuda kushanda navaBiden mukutambidzana kweutongi?
Maonero atinoita vaTrump havasati vachinja mamiriro avo pakuti vaTrump haasi munhu uyewo kuti achazobvuma kuti ndakakundwa mune munhu ari kupinda achava achazotora masimba. Izvo havasi vakaita vaTrump kuziva kwedu. Kuziva kunoita vanhu vazivisisa vatingati masahwira avo vanotaura kuti ivo vaTrump havasi kuzoita concede. Asi tinoona kuti kumabasa vari kuita ari kuratidza kuti munhu uyewo kuti akutarisira kuenda.
Tanzwazve zvekare kuti iko zvino izvi vaTrump vabudisa mazita evanhu vanopfuura makumi maviri evanhu vavanoti varegererwa mhosva dzavo dzavakapara. Pane zvamukatitaurira pamusoro penyaya iyi?
Chokutanga ndechekuti izvo ava vanhu vavaregerera hatinoti mapardons, zvinhu zvinoratidza kuti vaTrump munhu ari kugadzirira kuenda. Awa masimba ari mubumbiro remutemo weAmerica kuti president anotenderwa kuregerera vanhu vanenge vaine mhosva dzavakapara. Saka zvavari kuita izvi vaTrump zviri kutiratidza kuti munhu ari kugadzirira kuziva kuti musi wa20 January anenge asisina masimba iwayo. Saka vari kutomashandisa. Tichitarisa kuti vanhu vavaregerera ava ndivanani, tinoona vazhinji vacho dziri dzatingati shamwari kana kuti vanhu vanenge varekomendwa neshamwari dzavo. Mapadoni awa inyaya yatichange tichiongorora nokutaura nezvazvo mumazuva ari kuteverera.
Pane nyaya here nekuti tinoona zvevamwe vachiti vazhinji vavo ava varegererwa vakadowanikwa vaine mhosva mumatare edzimhosva, asi ishamwari dzavaTrump dzine chekuita nekuda pamwe nemhosvawo dzinopomerwa vaTrump. Pane chamungajekesa ipa?
Pane ithink varume vanenge vaviri vakange vabatikidzwa nenyaya yokunyepa panguva yaaita vamula mainvestigations. Vamula vakanga vachiita mainvestigations ekuona ivo kuti vaTrump musarudzo yavakanga vaitwa vanga vabatsirwa here nemarussians kana kuti kwete. Saka pane varume vaviri avo vakachajwa munguva iyoyo vakawanikwa nemhosva yekuti vanga vanyepera vamula, vanga vari special prosecutor. Saka ava ndivo vamwe vevarume varegerero navaTrump.
Munoona sekuti izvi zvicharamba zvakadaro here kana kuti zvinogona kuchallengewa mumakoti kana vaTrump vabva pachigaro?
Manzwisisiro andinoita mapardon ndeyekuti kana ichinge yatoitwa munhu haangachajwi nemhosva yaakambochajwa nayo. Kana vanhu vachizova paine dzimwe mhosva dzavangapomerwa dzinenge dzichitova different pane dzavakange vambochajiwa vakabatwa vaine mhosva. Saka idzi dzaregererwa idzi ndoona sokuti dzatopfuura kusara kwekuti kana paine dzimwe dzinenge dzichizobuda.